Mukatudze kuti kambo kenyu aka kanonzi my testimony kari kutambirwa sei nevanhu?
My testimony iri kutambirwa zvakanyanya zvinofadza ndikanditaure nechidaro. Even patour yatakaita recently muna September kuUnited Kingdom, ndinosara chaizvo nekuti my testimony vanhu vakatodedzera angle pamasonzi pandakaimba my testimony. Zveshuwa vanhu vari kupupura kuti muupenyu hwavo vane matestimonies akawanda, saka iri kuminista kune vanhu vakasiyana siyana.
Chii chakaita kuti mude kunyora kambo aka?
Mushure mekunge ndatarisa kwandakabva, kwandakabviswa naMwari, ndaingozvitarisa kuti kwandakabva ka kunyange kunewo zvaindaisangana nazvo, asi Mwari pese vaingondikundisa, Mwari vaingondibudisa pane zvinhu zvakangosiyana siyana. Saka ndakazoimba ndikati itestimoni ichitapepo mukati meupenyu hwangu, nekuti Mwari vakandibvisa kumakwai, vakandidzuva nerudo rwavo, vakandibvisa kwandaiva, vakanondigadza namadzimambo.
Pane urongwa here wekubudisa vhidhiyo yekambo aka?
Tiri kugadzirira. I think tisabudisa vhidhiyo iyoyi kutanga kwa 2019. Zvitori muurongwa, tiri kutogadzirira izvezvi, zvinewo management ichibatsira nekusaidi ichironga, plus kugadzira mascripts achona zvese. Ndinovimbisa vanhu kuti 2019 iyeyi ndopatiri kubudisa vhidhiyo remy testimony.
Saka iyi tingangoti kambo kamwe chete kamakangoburitsa aka pari zvino, kana kuti yatingati single, risiri damba refu kana kuti album.
Single ratikabuditsa iyo my testimony. Tiri kungoramba futi zvakare tichingotaurira vanhu kuti 2019 iyeyu ndiye watakubudisa vhidhiyo yake my testimony.
Tinokutendai nekupinda muchirongwa chedu.
Tatenda hangu, ndinokutendai.
Wanna is that? Come on, let's get in the sky. Won't you be my?